Usandida wewe moyo unorwadza usanditarisire pasi unendoro chena wandakasarudza usanditarisire pasi
chimomira kakuseka sendisina kupfeka
lady you are breaking me apart
nakuda kuchema
Lady, you are messing with my heart.
Ndaifunga uri munhu wangu.
Yeah, wakauta ani. Ndaifunga kuti tiri shamwari.
Pazvinhu zvacho ndaive kutuwani.
No, you caught me honey. Ndaikutora kunge uri shamwari.
But now it is necessary.
Zviri necessary tingoitaura nyaya zvizere
Now it is necessary
Of course it's necessary tingoitaura iyipere Pepe tu pepe mumoyo mangu andina love for you aninga kunyepere I thought you were my friend Nasi uno Uri kutaura ngano
I'm still in shock Jime dai nizindoka Jime dai kupa moyo wangu
But my heart belongs to someone else now Hamuna nzvimbo Terera zviri simple Ungori shamwari
Ndaifunga uri munhu wangu
Wakauta ani Ndaifunga kuti tiri shamwari
Pazvinhu zvacho ndaive kutuwani
No, you caught me honey Ndaikutora kunge uri shamwari
But now it is necessary
Zviri necessary Tingoitaura nyaya zvizere
Now it is necessary
Of course it's necessary Tingoitaura iyipere
Moyo wangu tsikama usazvidye Iwe don't worry You will find a perfect match for you
Mumwe wangu tsikama usafungire To avoid disappointments You just have to be sure
Chimomira kakuseka
Lady, you are breaking me apart.
Oh,
my way.
Lady, you are messing with my heart.
Ndaifunga uri munhu wangu.
Wakauta ani. Ndaifunga kuti tiri shamwari.
Pazvinhu zvacho ndaive kutuwani.
No, you caught me high.
But now it is necessary.
Zviri necessary. Tingoitaura nyaya zvizere.
Now it is necessary.
Of course it's necessary. Tingoitaura iyipere.
Tarek
made it.